Zvirango izvi zviri kunzi nehurumende zviri kuremera vana veZimbabwe zvakanyanya zvekuti kuramba kwazvo zviripo hakuna kusiyana nekutongera munhu rufu nekudaro zvinofanirwa kubviswa nekukasika. Munyori anoona nezvemutemo mubato riri kutonga reZANU-PF vamunyaradzi Paul Mangwana vanoti hurumende yavo yakafadzwa zvikuru nechidano chakatorwa neSADC sezvo zvirango zvarwadza vana veZimbabwe.
Isu takafara zvikuru nechinhano chakatorwa neSADC nokuda kwekuti masanctions arwadza Zimbabwe. Haafaniri kuvapo, hapana chatakatadzira America kuti titemere zvirango. Nyaya yezvirango iri pakuti takatorerei minda yedu, ndopanobva nyaya yezvirango. Asi isusu kutorerwa minda kwatakaitwa veAmerica vakatopa promise painegotiatwa independence kuti vachatipa mari yekuti titenge minda kuvarungu. Havana kuunza mari yekuti tizotenga minda kuvarungu tigogwera vanhu vedu. Asi nyaya yekuti titore minda tigwere vanhu vedu, vanhu vese vakawirirana pakanga pachinegoshetwa independence yeZimbabwe. Asi takuti tatora nyika yedu, vakava chifara zvikuru vanhu vedu vachiramba vachitambura tisati tatora minda yedu. Saka isi takatora minda as an act yesovereignty yenyika yedu.
VaMangwana vanoti Zimbabwe yakaita sarudzo dzakachena dzakarumbidzwa nevakawanda. Vanoti nyaya hombe yakaita kuti nyika itemerwe zvirango ndeyekutorwa kweminda kuvachena ichipiwa kuvatema. VaMangwana vanoti hapana chavanofanirwa kunzi nenyika dzekumavirira idzi vagadzirise kunze kwekuti nyika idzi dziri kuda kungoti ZANU-PF ibviswe pamasimba ekutonga.
Hapana chatonzi tigadzirise. Maonero angu ndeokuti vakangomirira kuti dai ZANU-PF mabuda mupawa nokuti hapana chatiri kukanganisa. Maelections takaita zvakanaka, zvakataurwa nomunhu wese, and maelections atiri kuita ari kungofanana namamwe ari kuitika muAfrican states.
Bato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa ragarawo richiti Zimbabwe haina zvirango zvinganzi zviri kuomesera nyika, asi kuti kutadza kutonga kweZANU-PF ndiko kwakaita kuti nyika iite seyakageza negoka munyama. Munyori anoona nezvesarudzo mubato iri vaJacob Mafume vanoti zvirango zviri munyika zvakatopiwa kuvana veZimbabwe nehurumende kuburikidza neuori pamwe nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Nyaya yemasanctions inyaya inongotaurwa nevazanu vachitsvaga maexcuse yekutadza kutonga, vachitsvaga kuvharidzira kutora kwavari kuita mari. Mari inongonzi yaipuwa ichibuda mureserve bank kubva zvavakapinda 2018 kusvika 2019 pakatorwa $3 billion ikanyangatika. Pane vanhu vashomanene zvikururu zvevanhu zvakaitwa kuti zvisafamba zvichiinda kuAmerica, zvichiinda kuUK, uko kwavaigara vachiinda vachinoparadza mari yenyika. Ivavo vanhu ivavo ndovoti aiwa kune masanctions. Hakuna sanction iripo kutadza kutonga kwevarume ivava.
Izvi zvinotsigirwa negweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vaDiwa Mavhinga, avanoti hurumende yeZimbabwe haisati yasvika pachinhano chinoita kuti zvirango zvibviswe sezvo ichiri kuramba ichityora kodzero dzevanhu.
Manzwi atiri kuzviita ndeyekuti hurumende yeZimbabwe haisati yasvika chaipo ipo nekuti kodzero dzevanhu hadzisi kuremekedzwa. Zvimwe zvakatarwa zvekuremekedza zviri mubumbiro remutemo renyika yeZimbabwe hazvisi kuitwa. Vaya vakatyora kodzero, kusanganisira vari mumauto nemumapurisa, havana kusungwa, havana kuiswa pamberi pematare edzimhosva. Asi toonazve kuti panze pekugadzirisa zvinodiwa, zvakatarwa, zvinozivikanwa, hurumende yeZimbabwe iri kuita chipata ishi kuunganidza vanhu kuti vafambe mumigwagwa. Zvisiri izvo zvakataurwa, zvemumigwagwa hazvinei nekubiswa kwezvirango zvishoma zviri pavatungamiri veZANU-PF.
Kufora kuri kuitwa nemusi wechishanu hakusi kwekutanga kuitwa munyika panhau yezvirango iyi. Muna 2011 zviuru nezviuru zvevanhu zvakaungana muHarare pakaparurwa nevaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe chirongwa chekuti zvirango zvibviswe, paine chinangwa chekuunganidza masiginecha anosvika mamiriyoni maviri aizosvitswa kunyika dzekumavirira dzakatemera vamwe muhurumende zvirango. Izvo zvinonzi nehurumende ndizvo zviri kukonzera kutambura kweveruzhinji. Gore rapera, masangano anoti reZimbabwe National Elders Forum neFaith for the Nation Campaign akabatana mukukurudzira hurumende yeAmerica pamwe neEuropean Union kuti vabvise zvirango zvinonzi zvakatemerwa hurumende yeZimbabwe izvi. Masangano maviri aya akaparurawo chirongwa chekuunganidza masignature anosvika miriyoni imwe chete evanhu vanoshoropodza zvirango. America yakadzika mutemo weZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act kana kuti ZIDERA muna 2001, ukuwo European Union ichidzikawo zvirango muna 2002 zvakanangana nevamwe muhurumende yevaive mutungamiri wenyika vamugabe, izvo zvairambidza kufamba pamwe nekuvharira mari dzavo mumabhanga ekunze uyewo zvaibata makambani aityidzana nehurumende. Chasara kuonekwa ndechekuti kufora kuri kutungamirwa neSadik uku kuchaburitsa chimuko here kana kuti kwete. Ko vakadzika zvirango ava vachangoramba vakaisa zvimiti munzeve here? Zvose zvichaonekwa mushure mekufora kuri kuitwa musi wa25 svondo rino. Jonga Kandemiri, Studio 7, Washington DC.